Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwetilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nevemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye vemasangano akazvimirira oga kuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vanoti zvakakosha kuti munyika umo musina kugadzikana pari zvino muitwe nhaurirano nemapato ose ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vachiromba, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yemasangano ari kuratidzira akaita sevechidiki akafanana na hashtag this flag netajamuka.
Ya, pane zvirungo oneka mazuva ano zvongoti kune vazhinji vari kungosarudzwa kuti pamwe vangaita zvipi sevanotaura ivava vongoratidzira nenzira dzakasiyana-siyana. Tingangoti dzimwe nzira dzirungoradzwa pamwe kakusagutsikana ikaka katiri kutaura nezvako kuti pane kakusagutsikana. Asi zvakadaro zvakare nyange kuratidzira ikoko kunongoita kwechinguva hunyatsoona kuti zvinozoenda kupi kune ramangwana. Saka rinova dambudziko zvakare nyange kumasangano kuti nai vedu tiri kuenda kupi. Nokuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazive kuti vari kuenda kupi, kwete zvinhu zvinongonyuka musi iwoyo zvopera zvakare.
Saka pangaitwe sei ipapa kuti vanhu vaite muonera pamwe chuma chomuzukuru?
Chinhu chakakosha ipapa ndechekutoti ongu tiri musituation yatiri. Zvakuda kuti ivo vatungamiri vanobva kumapoka akasiyana-siyana vatingati mastakeholders akasiyana-siyana vaise misoro pamwe chete, pave nechibvumirano chokuti toumba nyika yedu nenzira ipi. Sokubatana kwatakaita zviye zvataigadzira national constitution yatakazopasisa muna 2013 chakava chinhu chakanaka kunyika. Togona kuita zvimwe chete kuona kuti tobuda sei mudambudziko irori senyika tiri pamwe chete.
Asi kubva zvamanyura tsamba idzodzi dzenyunyuto, mambo kumbira here kuti mutaure nehurumende kuti dambudziko iri rigadziriswe rapinda munyika?
Tingati nehurumende tinongotaurirana ma relevant ministries, tinongoramba chingotaura navo. Tingati zvinhu zvatinongoita on an ongoing basis kuti tongotumirawo mashoko kwakati nokwakati kuti dai zvinhu zvagadziriswa.
Ko, kumutungamiri wenyika makamboedza kuti mutaure navo here?
Hongu.
Vakati kudi?
Pari zvino hatisati tanyatsopedzisa zvatiri kukurukura zvokuti tirungotarisira kuti pamwe tinyatsosvika pekunyatsowirirana. Sekutsanangura kwandaita kuti dai pava nekugara pamwe chete kwemastakeholders akasiyana, sangano rinogona kubatsira kuunganidza vanhu ivavo, totaura pamwe chete, tovana maonero mamwe chete.
Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vari parunare muHarare. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai biti riri kuita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Mhemberero idzi dziri kutarisirwa kuitwa kuBulawayo mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vabiti kuti tinzwe zvizere.
Mabiko birthday takakoka vanhu vakawanda vemama political leaders, mapolitical parties ese vanosanganisira vana Dr. Mjuru, vana baba Tsvangirai, vana baba Watchman Ngube, vana baba Davengwa, nevanhu vedu. So I hope kuti vachauya. It has been a very difficult stage yekuorganiza musangano iwoyo, nekuse kuziva kwamunoita. Takambonyimwa permission since tamaterrorist, tichida kupwanya Herald, tichida kupwanya chakati chakati, tichizopiwa. So zvanga zvichingonetsa, zvanga zvichingonetsa. So tinotenda kuti Mwari atisvitsa patasvika ipapapo. Vanhu vedu vari kufamba vachibva kwakasiyana siyana, but mari dzemabhazi dzinonetsa. So I'm sure kuti mangwana tichaita musangano wedu wakanaka.
Matima adaidzawo vamwe vatungamiri vemapato anopikisa, sei maronga kuita izvi?
Isu tiri very clear mukoma Blessing kuti hondo yatasarisari nayo iyi ihondo yakanangana nechinhu chimwe chete chekubvisa ZANU PF naRobert Mugabe. Tozvichenji. Saka panofanira kubatswa kuita mubatanidzwa, nekuti hapana pati muZimbabwe iri yoga inokwanisa kuti ibvise ZANU PF. And mapati ese anocontributa something patafura. Kune mapati anokwanisa kuzadza mastadium, kune mapati anokwanisa kuzadza mastadium epfungwa, kozvira mapati anofunga zviri strategic. Saka munhu wese anounza zvinhu patable. So kudai kuri kunzi taitozvigona, kana vana mukoma Kitnot, kana vana mukoma Dine Mnenzwa, taitoda kuvaona kubhuruwa iko kuti ungorakidza vanhu vana veZimbabwe kuti tokwanisa kusenza tese. Chiri papa ndechekuti vana veZimbabwe vacho ndo zvavari kuda.
Asi tisinganyanyopindepinde pane zvamuchataura mangwana acho vabiti, mungati zvii zvamakwanisa kuita mugore bato renyuraumbo?
Isusu mukoma Blessing tine chipo chekunganzi kufunga kwekwe. So chekutanga tisu takafambisa seri nyaya iyi yekuti political parties abatani tabva kumandeu musi wa 26 April 2014. Inyaya yekuti I don't think pachine munhu ane contest nayo. Number 2, takatanga kufambisa nyaya ye National Transitional Authority yekuti ndo zvatoda kuita izvi. Handifungi kuti pane munhu atine doubt nazvo. Then imwe greatest achievement yedu yandingati tinopfuura any other political party muZimbabwe inyaya yeshamwari dzatinadzo kunze kwenyika. Tine maofisa atinopinda yekuti vashoma vanokwanisa kupinda. So party yedu iyi hongu iri 1 year old zvayo, but ine something chainocontributa kubody politic yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Hurumende yeAmerica iyo yakatemera Zimbabwe zvirango inoti iri kuramba yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika munyika, kunyanya panyaya dzekuratidzira kuri kuitwa nevanhu vakawanda vachirwira kodzero dzavo. Imwe nhengo yedare reCongress vachivawozve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vanoti America inofanirawo kujekesa nyaya yekudyidzana kwayo neZimbabwe. Asi vati vari kufara nemutongo wedare repamusoro wekuti mapurisa pasi pebumbiro remutemo havana kodzero yekurambidza vana veZimbabwe kuratidzira vachishandisa mutemo wePOSA.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do next.
Zvino muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kufara nekuti matare ari kuratidza kuti haana kwaari kurerekera tichitarisa mutongo wavakapa wekuti vanhu vakwanise ivo kuratidzira.
Nhengo yedare reCongress muAmerica vanowazve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vari muno muWashington DC. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tiri kutarisa mashoko akaturwa negurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa, avo vakazivisa kuti hurumende ichagumura vashandi vanosvika zviuru 25. Asi kuvamwe vashandi vari mumakambani zvinonziwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuzaya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Vashandi havana kugadzikana panzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakawanda vanenge kwakuenda kumavasa uko, asi hapana chiri kubuda kufanika muhoro iyi inenge isingabhadharwi kana yazobhadharwa unototambudzika kuti mari yacho ukwanise kuiwana kumabhengi tiri kuona tingati maconditions of employment kana kuti kushanda kwacho kumavasa kwadzo kunetswa-netswa vanhu vanenge vakashushikana zvavo maripoti tiri kusangana nawo ndezvokuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyika hapana zvokuita iyo zvino asi zvinhu zvinenge zvichishupa chaizvo
koka hurumende inenge iri kumbotiwo zvinhu zviri kuti fambei kubva zvayakarambidza zvimwe zvinhu kupinda munyika ichishandisa statutory instrument ya 164 ndozvamuri kuonawo here vanhu vaakudzokera here kumabasa
kwete kwete hatisati taona tingati pachirungu kuti kuwa capacity utilization kuma companies kana kuti tingaona maproducts anoitwa muno muZimbabwe achiwanda kuma shelves hazvisati zvaoneka asi zvatiri kuona ndezvekuti tikundoona zvinobva kunze kwenyika zvinenge zvati kwirei mutengo hatizvizivi kuti zvinenge zvapinda sei kana kuti pane vanhu vanongopiwa nemukoto vanopiwa malicensi yekuunza zvinhu izvozvo saka kubhana kwezvinhu kuti zvapinde munyika hakusati kwawedzera kuwanda kwemavasa munyika vashandi vachiri kurasikirwa nemavasa makampani achiri kuvhara hapana machanges aripo on the ground
ko zvii zviri kubudawo panhaurirano dzamuri kuita kuTNF uku
iyo zvino tiri kuwirirana panyaya yeLabour Act kuti nyaya yekushanda nekushandirwa inobatwa zvakaita sei tinotamboti fambei nenyaya yekuti pane nyaya dzagara dziripo kuInternational Labour Organization tinoiti ILO dzakatenderana kuti pane zvatinofanira kugadzirisa tingangoti izvozvo pane positive kana kuti pane kuwirirana kuriko nenyaya iri kutaurwa-taurwa iyi yespecial economic zones kuti Labour Act haifanirwi kuva ichibata-bata vashandi veikoko tatenderana kuti haiwa haisirizvo izvozvo inofanira kuva ichishanda vashandi veikoko vanofanira kuprotektwa nemutemo tatenderana tingangoti nhaurirano dzaiita pakuTNF nguva yapfuura masvondo mairi aya kunenge kwaita progress chaizvo
kosei vamwe vasingadi kuti vashandi vari kumaexport processing zones havange vachibatwa nemitemo yevashandi
pamaproposals anga auya kunge kusina tsananguro yakakwana yokuti vari kusegregata kuti zvaita sei
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemumiriri wemutasa central kumanikaland vatrevor saruwaka avo vanoti vanofara nekutaura chokwadi kwavanoti kwakaitwa nesangano rezimbabwe human rights commission iro rakaburitsa gwaro rakaburitsa pachena kuti bato riri kutonga rezanupf riri kuita zvematongerwo enyika mukugovera vanhu chikafu mukuzeya nyaya yegwaro iri tabata vasaruwaka
Blessing ndinonzwa kufara nechokwadi takabuditwa Human Rights Commission nekuti tinosonge tine kakutyira nekuti mamwe makomisheni anokwanisa kutadza kubudisa zvinenge zvichiitika nemazvo nenyaya yekutyidzirwa nevanupf asi apa ndoda kukorokotedza weHuman Rights Commission kuti apa wakanyanyizobudisa chokwadi maitikiro achiri kuita unotondera Blessing ndine nguva yakareba ndichingobuda ndichitsanangura nyaya yekushandiswa kwechikafu nemainput kutsigira kana kusimudzira bato revanupf vamwe vasingatsigiri kana vanofungidzira ndavadzigiri vanupf vachinyimwa izvo zvinova zvinhu zvakaipisisa saka ndinofanira kuti gwaro rakabudisa muchokwadi wezvinhu zvatagara tichichema nazvo minista wewelfare aizviramba mupurezidendi wenyika Mugabe anobudawo pachena achiramba kuti vanhu vese hapana ari kunyimwa asi ongorora yakaitwa neHuman Rights Commission yakabudisa pachena kuti zvanupf nehurumende iri muZimbabwe iri kushandisa chikafu kuita zvematongerwo enyika zvinova zvinhu zvakashata zvakanyanya
imi munharaunda yenyu yamunomirira mungatiudza kuti ndiani chai anopa chikafu uye zviri kuitika here izvo
Blessing ndingadawo kuyeuchidza kuti musi wa8 January gore rino wanu wema mta wemutasa central waka aratizira pa GMB depo pa wai nyinyi uta kuburikiza negu tafamsuwa zakanaka kwe chikafu wanu wai nyanyo kumira mira zinda nyingi siriku zirunza kwe mtemo machia person is ANPF au atriti kuruku wana nangwena nasi waruku shandis kwa mnezimu njimbo kunotora chikafu DA mikaku da kuzisa wati we kuministri we ofe wano kuru zira kuti makanselas akasaru kwenye wano anga achi pindirao mkuu ya nanisa kuona wati tuzuriko na ima zoeri lakini tunosuwa kuti kune njimbo zinutungamiru na makanzela MDC majii majinja wasku tendira wati makanzela pindi ange ari mukati ne urongwa wajisaru za wano wakajiwa ni makanzela yao kutuwa mirile pa urongwa ya kupiwa kwa chikafu pangoma sabuku wano tora zvekuita kubva kuzanu PF ndo mwari kuenda pamberi ku nyima vanhu vanofungira ndeMDC kana vanotozivikanwa wachipa vanhu vasinga kodzeri wachipa vanhu vezanu PF ndinorwadzirwa blessing kukuzivisa kuti tine nzvimbo dzakawanda dzekuti mayouth officers ezanu PF vakapinda basa kuburikidza nemhosva dzavaipara muna 2008 ndo vari kutonyanya kumira pamberi vachipiwa chikafu chevakaremara vachipiwa chikafu chechembere vachipiwa chikafu chenherera vachipiwa chikafu chevanorwara vulnerable groups ivo vari vanhu vakazvisimbira vari kupiwa mari pachena vasina chavashanda mwedzi wese saka zvinhu izvi zvinhu zviri kuitika munzvimbo dzedu blessing asi ndinofanira kuti ripoti iyi yaragidza pachena kuti ichokwadi uyezve panofanira kuti patorwe matanho akasimba kuti zvipere
taane gwaro iro riraburitswa neHuman Rights Commission imi senhengo yedare reparamende muri kurongawo kuita sei kuti dambudziko iri rigadziriswe
Blessing ini ndikutoti pachavhura parliament apa chada kuti minister anoona nezvekugoiwa kweweiyewesocial warfare minister Mfumira waishuwe statement wachipindura zvabudiswa neHuman Rights Commission izvi zvijeke kuti matanho awachatora iwo saminista ndeapi isu sevamiriri vevanhu ticharamba tichingomeka shuwa kuti kunenge kuchigoviwa chikafu tirambe tichikurudzira mapazi ehurumende anoita basa racho kuti ameke shuwa kuti munhu wese tina basa kuti anobva kuzanu PF nobva kuMDC awana kunyanya avo vanenge vari vulnerable vasa wangopihwe nenyaya yekuti vatori vulnerable kwete zvekuda kuzombotsvaga kuti munhu anotsigira chii dai zvainyatsokumira nezvekutsigira iye unozviziva kuti zanu PF ine vanhu vashoma shoma mukati menyika ine vanoitsigira saka havangachipedzi neushoma hwavo ndingadawo kuziva kuti like vandinobva vandinotungamirira haisina rutsigiro rwakanyanya saka chikafu hachingauyi kunopiwa vanhu vashoma vakadaro ivavo chikafu ngachiende changangonangana nemhuri yese yezimbabwe nekuti ndo vanokodzera kuti vawane
ko muri kumbotaurawo here nemasangano anopa rubatsiro kuti ndo zvaakuitika izvi pane chikafu chavari kupa munhu wose muzimbabwe asi chichizoguma chisasviki kune vanhu vachinofanira kunge chichipiwa
ya izvozvo ndinoita chokwadi tagara tichivafambira mahofisi mavo tichivatondedza kuti vamire vemusambangwena varegedze kutya nekuti mamwe maorganization anozvimiririra ega maNGO anopiwa mvumo yekusenza mumadistrict nananamugp mada papamwe pacho vanodzamara vaakutya mada zanupf vodzamara vaakuteerera zvisirizvo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct vatrevor saruwaka vari parunare kwamutasa kumanikaland iko zvino tochienda kuna mavelas muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni mavelas muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Savannah Madamombe vanogara ivo muNew York uye pari zvino vari mumwe weavo vari kuronga kuratidzira pachauya mutungamiri wenyika President Robert Mugabe kuNew York apo vari kuratidzira ivo nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuita zvinhu munyika
makadi ndinoitwa Savannah Madamombe ndiri kuNew York tiri kuronga kuti panouya mukuru wenyika vamugabe musi wa17 panovhurwa UN inenge ichiita sangano rayo kubvira musi wa17 kusvika musi wa21 isusu tinenge tichiratidzira kwemazuva anokwana mashanu tiriuda kuratidza kunyunyuta kwatiri kuita nezviri kuitika kumba kunyunyuta kwatiri kuita nekushaya kwatinoita mikana yezvakawanda isu vana veZimbabwe.
Zvinyunyuto zvamunazvo nyanya imi semadzimai ndezvipi?
Kune zvinyunyuto zvakawanda. Kuno kunyika yatiri yatinogara isu semadzimai tisu tinoona kuti vana vari papi even kumba ikoko kuZimbabwe. Tisu takabata mhuri dzedu hatirege nekuti tabuda kunze kwenyika kuti vadya vaita sei. Izvozvi mhuri dzedu tinotoita zvekuti zvekutamba chirongwa chekuti tinotenesa mari pamwe chete totenga chikafu kuti vanhu vadye kumba. Zvese izvozvo tisu semhuri dzemadzimai because tinoda kuona kuti vanhu vadyei, vana vari kuenda kuchikoro here, vana vari kupfekei muno. Semadzimai kana mawira anoita madzimai mazhinji ari munomu vanenge vasina magwaro akanyatsoti ekuti vakwanise kuita uyu mabasa avanenge vakabva vachiita kwavanenge vari. Zvinoita kuti vakadzi vapedzisire vapinda mutsaona dzekubatwa nhapwa kana kushandiswa zvisirizvo nenyaya yekuti vanenge vachingotsvaga kuti ndoita sei, ndopinda papi, ndorarama sei. Idzi nhamo dzatinoona vakadzi vakawanda vachiona vari muno munyika dzekunokwe. Zvimwe chete nekumba, vakadzi vari kupinda munhamo dzisenge nhamo dzatakaona vakadzi vaakuenda kunana kuweiti vachinotapwa nekunzvimba dzakawanda nekuti vari kungoedza kurarama. Asi isusu nekuti vakadzi hatizogona kuzvichengetedza tinowanikwa tapanhamo dzakadaro patsekwende dzakadai idzi.
Muchange muri kuratidzira muri pai chaizvo uyezve munoona zvichibatsira here izvi?
Saka ticharakidzira tapiwa magwaro ekubvumidzwa kwekurakidzira. Tichange tiri paUN chaipo pana 42nd pane panobvumidzwa vanhu kuratidzira, pakagadzirirwa izvozvo kuti vanhu vapote vachirakidzira. Saka isusu ndopatapiwawo nzvimbo yedu yatichange tichirakidzira tiri, ende nzvimbo yedu yatapiwa iri pamberi chaipo chaipo patinokwanisa kuti tinotoona vakuru vedu vachiuya vachipinda vachienda kuti zvimwe vangazwe vakaona isu vana veZimbabwe takamira ipapo. Kuti zvinobatsirei? Ndodaira kuti zvinobatsira nekuti takuona nyangwe vanhu vakuru vedu kuZimbabwe vasiri kutaura nesu, asi tinoona nekunzwa zvavari kuronga. Ndo zvinotiratidza kuti vari kutinzwa, vari kunzwa zvatiri kutaura. Zvakawanda zvavari kuronga, vakatouya vakawanda vari muno mune dzimwe nyika dzino zvavasingasimboita kutumira vanhu vavo nenguva yakareba. Saka varipo, vari kuzvinzwa. Tinobvuma, tinotoziva kuti vari kuzvinzwa. Tinoona nemarongera avari kuita, vari kumba vachigadzirira kuuya, magadzirira avasiyana nemagadzirira avanosiita. Saka kubatsira kwazvo, dzimwe nyika dzichatinzwa, isu vana veZimbabwe tichakwanisa kuti nekuti kumba kwavari kurambidza kuti tiratidzire, saka kuno havakwanisi kutirambidza kuti tiratidzire, ticharamba tichitaura. Ende mukutaura ikoko mukuungana kwataita omuka, zvakawanda zvatakukwanisa manje kuti tibatsirane tichitaura kuburikidzira nekuratidzira kuye. Tabatana vana veZimbabwe, taziva kuti tinokwanisa kubata nekushandirana pamwe chete. Takukwanisa kutaura nekuronga zvino zvinoita kuti tienderere pamberi.
Kuchange kune vanyarikani vari kubva kumusha here kana imomuno vachange vari pakuratidzira uku?
Tine vanyarikani vakawanda vari kuuya. Tina vamawarire vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamanyika vanenge variko, Dr. Manyika vanenge variko mazuva mashanu. Tina vamapfumo vanenge varipo. Tina mukoma Patterson Dzamara vanenge variko. Koma Promise Mukwananzi vaifanira kunge vachiuya asi vakazosungwa vakaiswa mujeri vasati vakwanisa kuuya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Savannah Madamombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tambire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire pamusoro pemumwe murimi wechichena ari mudunhu mavo. Uyo anonzi ari kumbunyikidza vashandi uye haremekedze kodzero dzevamwe. Zvaita kuti Ishe Nembire vade kutora matano ekugadzirisa mabatira anoita vashandi nevamwe munharaunda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Ishe Nembire.
Ndinotenda vajonga kande miri makadi zvenyu.
Aiwa ndiri mupenyu changamire. Nhasi tati timbouya mudunhu menyu tinzwe nenyaya yemumwe murimi wechichena anonzi ari kutadza kubata vashandi vake zvakanaka tichinzwa kuti muri kugununguna nemaitiro ari kuita. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya murungu uyu haasi munhu ari kutambira ruoko rwokuregererana yatingati reconciliation yakaitwa muna 1980. Ane utsinye neusarura ganda hunotyisa hwekuti ndingangokupai muenzaniso wekuti akaona imbwa yake ichidya sadza musidbed refodya akarova imbwa iyoyo zvinotyisa akasunga kunoirapisa kungave kugarisana here ikoko. Haana munhu waanomhoresa, haana munhu waanorespekta. Mukadzi anotuka sezvaari pamiri pako pake kuti chakati chako. Murume anotuka sezvaari pamiri pake kuti chakati chako. Anotiudza isu vanhu vatema kuti muri bhongoro chimpanzi. Pacompound yaanochengeta vanhu vake pane vanhu vanosvika kuma 200 asi vanoshandisa bush toilet. Saka ndozvataida ndokuti akadomboedza kutaura naye kana munhu akashanda haadi kumupa mari yake yemakore. Hungu tiri kuziva tine matambudziko eupfumi hunyika. Asi hazvingaitika kuti utadze kupa vanhu vakushandira makore 70 akangoona kuti uyo agarisa uyo anobva amudzinga. Murungu akaoma andingati nguva yapfuura akatomboisa puti munzeve dzemumwe mushandi akauya pandiri ndakatenda kumapurisa. Akaenda kukoti zvakazongoperawo zvazvo handizivewo maperero azvakaita vajonga.
Murungu uyo ane nguva yakadii ari mudunhu menyu ishenembiri?
Murungu uyo wagara kubva ndichiri kumuziva tiri muhondo achiuya kumusha kwedu muma1970s. Mapurazi maviri vakandemiri yake nemwana mwana ndiwo atinaye. Vese baba nemwana vane utsinye hunotyisa hunotyisa hunotyisa. Avo ndingangoti pachirungu dheya hardcore racist.
Pane vamwewo vaiti kunetsana kuri kuita ishenembire nemurimi wechichena uyu inyaya yekuti makagarisana papurazi rimwe chete. Dzimwe nguva muri da kuburitsa murungu kuti munge muchiwedzera purazi renyu. Mungapindura ipapo ishenembire?
Kwete kuwedzera purazi hatisi kuda kumbowedzera. Ini wangu munda wakakwana. Ndingatopa mhuri yangu, ndingatopa vana vangu kuti varime zvavo. Ini wangu munda wakakwana, handisi kuda kurima munda iwoyo hayo. Kana nanhasi handina chishuwo nawo. Ndine munda wakakura ende ndine kapasiti yekurima ikoko. Handiko vajonga kandemii.
Muchitarisa nhoroondo yekunetsa kwemuchena uyu, chii chaita kuti atore nguva yakareba kusvika nhasi akangogara papurazi ipapo pasina matana anotorerwa kana nehurumende kana nemapurisa kana nemiwo madzishe mugere imo?
Haya apa handingagone kukupindurai vajonga, asi dai ma muri muZimbabwe ndai kutaurirai. Ndongotiwo nedzimwe nguva kusimba kwake, nedzimwe nguvawo chiso chake pane vanochidawo, kana kuti anogona kurima, kana kuti munhu aoito zvipi handingazive. Kuti sei asikanguva ina aripo apa handingazive. Neniwo ndiri kutoshamisika kuti uyu murungu uyu anobata vanhu zvakadai sei asikanguva ina aripo. Nokuti haana waanotya kana vashandi vake chaivo vane nhamo vanotonunurwa neni. Vanotukirira varungu ava, vanorova vashandi. Handizive kuti simba rake vanoriwana kuti, nokuti ndongoti pamwe vanoriwana kuganda ravo nokuti vachena. Asi vachena ndione sokunge zvingashamisira ipapo, nokuti ganda rakabva panosana nyama tsvuku zvakangofanira kuongerangu.
Aiwa tinotenda zvikuru ishe nembire nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tatenda vateereri, musare nerugare. Azviita
manga makateerera kuna ishe nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye masangano akazvimirira mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Chris Gande munau dzechindeveren.